dano rakabuda kurebva kotiroro yekuti machiremba adzokere kubatwa nemazama mairi pantera hatina kufara navo ende tine urombo kuti kunyange azozvizvo zvakataurwa hapana chatichachidza pamamiriro eurongwa huripo izvozvi nekuti machiremba chatitaura ndechekuti haana mari dzekuendesa kubasa havana chikafu chekudya havana chekugara kuti vakwanise kunge vari kuenda kubasa saka nekungoti kwabva danho rabva kulabour court richiti vamachiremba vaende kubasa hazvikwanise kuti vamachiremba vadzokere kubasa nekuti izvozvi chega chinogona kuti vamachiremba vaende kubasa kunge vapiwa mari dzekushandisa dzekumakombi dzechikafu nedzerendi ndo zvega zvinokwanisa kuti zvitoti vamachiremba vaende kubasa.
Chiremba zvakada hamuzoonekwe here sevanhu vari kuzvidza mitongo yematare?
Hatisi kuzvidza mitongo yedare ende titori munzira izvozvo kuti tisimudzire nyaya yedu kudare rehigh court nekuti danho rabva kulabour court hatina kufara navo asi takaonawo futi vakati tinokwanisa kunge tichitaudzana neemployer wedu anoya ndeyegovernment kuti tinge tichiwirirana kunze kwekoti iyo nzira takaigamuchira kuti tichange tichitaurirana kuti tione kuti pane petingakwanisa kuwirirana here kuti tidzokere kubasa nekuti isu semachiremba tirikutodawo kudzokera kubasa hatifare kunge tisiri pabasa.
Mati matora here matanho dr zvakada kuti munge muchitanga kutaura nemushandirwa inova hurumende?
Ehe, kwechishanu takasangana nevanonzi acting permanent secretary yekuministry of health and child care nehealth services board vanova ndivo employer vedu tikambokurukura maawazi anokwana kuita matatu chaiwo iyo achitaurawo kuti zvetirikuda hurumende haikwanisi kuzvibhadhara tichitaurawo kuti tinge tichikwanisa kudzokera kubasa tinodawo zvakadai zvakadai vakamboramba vakatsika madziro vachitaura kuti hazvigoneki isu tichitiwo kuti tidzokere kubasa tisina chatinacho hazvigoneki nekuti hatichakwanisi kudo tinacho asi takadzikiswa mbitsana pane yatanga takatarisira tikati tinotarisira kuti hurumende ikasvika apa inenge yaratidza kudokwa dokwa chekuti zveshuwa iri kuda kuti vashandi vayo vadzoki.